Sangano rePassenger Association of Zimbabwe rakazvionera zvakakodzera kuendesa petition yatoti zvichemo zvedu isu mapassenger kuti murodhum hamusina kunaka, mhuri dzakawanda dziri kurasikirwa neupenyu, tsaona dzakawanda dziri kuitika pasina chiri kuitwa. Takagara pasi takaona futi zvakare kuti tine mumwe mutemo wakaisvonaka weTestamental Instrument 129 of 2015, uyo unotaura kushanda kwemaspeed limiters nemaspeed monitors. Munhu anosarudza kuti anoda kushandisa maspeed monitor kana kuti maspeed limiters, asi isusu kuti zvinofanira kunge zvichigadziriswa zvichinzi munhu anoshandisa maspeed limiters nemaspeed monitors kuti tsaona dzive shoma. Tobvisa pakanzi kana pakati maspeed monitor kana kuti maspeed limiters, tobvisa pakanzi chero apo, toisa kuti maspeed limiters nemaspeed monitors anofanira kushanda pamwe chete. Ndo pari kuda kugadziriswa kuti mutemo uyu ubva wanyatsoshanda. Maspeed limiters aako munyika ino, kuti motikari dzinotakura veruzhinji kana marori anokwanisa kunge achiiswa maspeed limiters yayo kuti tsaona dzidere dziite shoma. Izvi zviri kushandiswa kunyika yeRwanda zvakare, uko kune tsaona dzakaderera ne60%. Izvi togona kutora muenzaniso iwoyu takaushandisa munyika yeZimbabwe, tsaona dzedu dzakaderera. Tinoziva kuti tine zvakawanda zvinoda kunge zvichiitwa, kugadzirwa kwemugwagwa, kuwanisa zvishandiso kuVID nemapurisa. Mugwagwa inoda kuwandudzwa, mugwagwa yedu yachembera zvikuru.
Zvimwe zvichemo zviri mugwaro renyu iri ndezvipi?
Mapurisa neVID zvinofanira kuwaniswa zvikwanisiro zvekushandisa pamugwagwa, zvakafanana nemotikari dzekuronda vanhu nemotikari dzekuitawo mapatrol pamugwagwa apa. Saka ndo zvinhu zvatiri kuchema kuti zvinge zvichinge zvicharisiswa kuti upenyu hwevanhu hunokosha, nekuti hurumende iyo pachayo inorasikirwa nevanoziva basa yogosara isina vanhu vanyatsoziva basa nekuda kwetsaona dziri kuitika idzodzi. Uye zvakare hurumende inoshandisa mari yakawanda kurapisa vanhu ivavava. Zvimwe zvinhu zvinoita kuti tidzokere kumashure zvikuru kana tsaona dzichinge dzaitika. Saka tinoda kugara takadzivirira tsaona.
Pane mhinduro yamati mapiwa here nenhengo dzeparamende kana kuti nehurumende, uye ndiani wamakataura naye?
Kana tichiendesa kuparamende tinongosvitsawo kune vanotambira tsamba vachizodzifudza mberi. Hazvirevi kuti pese patinoenda patinoisa mapetition tinotogona kugashirwa nevanhu vanobva vatotaura nesu. Takangopa vanotambira magwaro parliamendi vakatidhindira, vakati vavatambira. Isusu chedu kungomirira kuti vatiudze kuti vakaona tsamba yedu, tozotizivisa kuti zvichafamba sei sezvinoitwa mumapetition. Hazvire kuti tinobva tasvikonoona vakuru vacho variko, vanenge vasitoriko, vanenge vari kuti vachitomawo mabasa kana kuti vari kumwewo kwavanenge varitori. Asi ndinoda kungokuzivisa kuti petition yedu yakatosvika. Ndofunga takakurakidzei kuti taendesawo petition yakatodhindwawo ipapo. Isusu seSangano rePassenger Association of Zimbabwe hatisi kuzomira zvakare, tichaedza kutaurawo nemamember of parliament vakazvimirirawo. Ndingangoti vamwe vatokwanisa kubata kumativi ese kuti vange vachikurukura nhau idzodzidzi.
Chii chamuri kuita iko zvino nenyaya iyi maakamirira mhinduro dzenyu?
Ticharamba tichienda kwese kwese, tichipinda pese pese, tichitaura nevanhu, tiri kudzidzisawo futi vanhu nekunaka kwakaita mumaspeed limiters. Tiri kutaurawo futi bus operators nekunaka kwakaitawo maspeed limiters iyayo. Tiri kupinda pese pese tichitaura nezvenyaya yekuderedza tsaona. Hatina kumbobvira tagara, tizvozvi tiri kungopinda pese tichingotaura nenyaya yemaspeed limiters neyekuderedza tsaona idzodzo, kuti vanhu vagashire zvatiri kutaura izvozvo, kuti vagozvitsigirawo pazvinenge zvava kutaurwa.